wishing you a pleasant day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 1 zvita December 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inoti vose vanopinda munyika vachavhenekwa vagozvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo neyekugara muquarantine. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukuedza kugadzirisa zvinonetsa pakati paro neSouth Africa. Netherlands inoti yakawana utachiwana hweOmicron munyika iyi mazuva South Africa isati yahubata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha neve kune dzimwe nyika vari kushanya kuZimbabwe vachavhenekwa panzvimbo yavanosvikira munyika kana vaine COVID-19 uye vachazvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo. Ichinyora paTwitter, bazi rezvekufambiswa kwemashoko rinoti vose vanosvika munyika vachagariswa kure nevamwe kana kuti quarantine vachizvibhadharira, uye izvi zvichaitwa kunyangwe munhu waongororwa pakusvika awanikwa asina COVID-19. Hurumende inotiwo vanhu munyika havabvumidzwi kufamba-famba pakati pa 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani, uye vanhu vanobvumidzwa kupinda mumabhawa nemuma nightclub vanofanira kuva vakabaiwa nhomba yeCOVID-19. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kubhadharisa zvizvarwa zveZimbabwe mari hakuna kunaka sezvo chirwere ichi chiri chirwere changa chisingatarisirwi uye chinokanganisa utano hwenyika yose kana kuti national emergency.
Pfungwa yokutanga kushanda nokuita mitemo yokugadzirira possible new wave yeCOVID-19 ichikonzerwa kuda neyo Omicron variant yadai kuuya mazuva anoi ipfungwa yanga yakanaka zvikuru, ipfungwa yatinopembedza. Asi tokumbira kuti hurumende iratidze commitment yakawedzerwa pakutarisa utano hwevana veZimbabwe nepakuzvipira kwayo kuti tive neutano hwakanaka muno muZimbabwe. Timinimize kurwara nokushaika kwevana veZimbabwe. Ndiri kuona pakanzi izvo vanhu vachauya vachiitwa PCR testing vachizvibhadharira, quarantine vachazvibhadharira. Aiwazve komitere yatobhadhara basa raenderei nemasurplus atogara takadeclare kubudget ibasa raonderechi anofanira kushanda panguva ino. Vana veZimbabwe zvizvarwa zvomuno zvinofanira kutestwa mahara, zvichienda muquarantine mahara. Vanoenda kuisolation vanenge vatesta positive vachinogara ikoko mahara, ndokutunzi mwana weZimbabwe ipapo vafoira.
Asi hurumende yativo vanhu vakabaiwa nhomba ndipo voga vanofanirwa kubvumidzwa kupinda muma nightclub nemumabhawa. Hakusi kuedza kurwisana nekupararira kwechirwere ichi here uku Dr. Madzorera?
Nyaya yokuti izvo manightclub nemabhawa achatora vanhu vakabayiwa nhomba chete, no, ndiyo super spreader hombe iyoyo. Uma akaspreada COVID kudarika vanhu vakakoriwa nehwawandiyani, ipapo ngavagadzirise. Ndochinhu chavanofanira kutanga kuvhara mabhawa nemanightclub. Haafaniri kutombwanikwa achivhura. Ende supervision yacho, enforcement yemutemo, inofanira kunge iri yemhando yepamusorosoro, nokuti ndokukuparira vanhu vedu. Kana munhu akurwara COVID achaziva kuti akambonwa hwahwa rimwe zuva, anototarisira iyo vehurumende kuti vamuchengetedze utano hwake. Panyaya yokuti kwanzi nhamba yevanhu vanoenda kumagatherings vanofanira kutevedzera WHO protocols. Toda kukumbira hurumende yedu ichimira kutaura nezvema WHO protocols. Tiri sovereign country. Ma WHO protocols anowhere is the recommendation ku government. Government ndiyo inofanira kuita domesticate ma protocols ainoda ichirasa zvaisingadi. WHO haitongi nyika ino. Saka ngavarege kuti WHO protocols votarisira kuti iwe neni tende unotsvaka kuti WHO protocol yacho yakamboti vanhu vangani. Aiwa, WHO haitemeri vanhu namba yekuti toda kubvumira kuZimbabwe kuti kuende vanhu 30 kana 100 kufuneral. Aiwa, hurumende must be very clear. Yotora maideas yanopiwa neWorld Health Organization ichiisa yega mutemo yayo. Yomira kuramba ichingotikotera WHO mazuva ese. Vangano vandakamboenda kuwebpage yeWHO. Ndozvo zvimwe zvandofungidzira kuti vangada vaimprova. Vasiya nyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities vanhu vari positive. Tikasagadzirira treatment facilities, Omicron ikauya ine simba sezvakaita Delta, vanhu vacharasikirwa noupenyu pasina chikonzero. Treatment yeCovid inofanira kuve free. This is a public health emergency. Mazimarai batura nevanhu kuti vape weCovid anga akawandisa. Hatichazvidi. Community surveillance ne gene sequencing havana kutaura nezvayo. Vanofanira kuve neurongwa hwekuti zvatachaita sei. Tizive kuti neOmicron here kana kuti hatina. Tozova tofambira mberi tichidini.
Nai Dr. Madorera, pane imwe nzira here iri nani yekuchengetedza utano hwenyika?
Iyo mitemo yaiswa nehurumende iyi yakanaka, inoda ngotsvenenzverwa sekutaura kwataita. Ndofara kuti hurumende haina kutora danho rokuvhara maborders edu completely kune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Izvozvo hazvina zvazvaibetsera. Vana Europe vachazviona kuti hazvina zvazvinobetsera, vachadzoka zvakare paground kana vazonzwisisa. Chandoda kunyanya kusimbisisa kuti hurumende istrengthene inyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities. Inyaya yecommunity surveillance yekutove vachiona kuti chirwere chiri kumbofamba chakadini. Uyezve nyaya yekubayiwa kwenhomba, hurumende ngaiite maserious pakubayiwa kwenhomba. Ndovega vane information ine chekuita neefficacy, kureva kuti mushonga watiri kubaya uri kushanda zvakadini kudzivirira vanhu urwere nekufa. Topinda panyaya yesafety yemishonga yacho, ndovega vane data rokuti mushonga uri safe zvakadini. Ngavagara vachitipa information iyoyo. Ndiyo ichakurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba, kwete kungoti vanhu ngavabayiwe kana kumanikidza vanhu. Aiwa, ipai vanhu chikonzero chekumhanyira kuti vanobayiwa nhomba yacho.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madorera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vanokutakura vanhu nezvinhu reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti riri kufara zvikuru nedanho ratorwa nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu reMinistry of Transport, iro rakumbira bazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika kuti ritaurirane nevamwe varo muSouth Africa mushure mekunge South Africa yazivisa kuti vatyairi vose vekune dzimwe nyika vanoshanda muSouth Africa vanosungirwa kuye nemarezenisi ekutyaira motikari anopiwa nehurumende yeSouth Africa. Mugwaro ravo kumunyori mubazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika, Ambassador James Manjou. Munyori mubazi rezvokutakurwa kwezvinhu, Engineer Thaddeus Chinyanga, vakurudzira kuti bazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika ritange hurukuro neSouth Africa pamusoro penyaya iyi, vachiti mutemo unoda kudzikwa neSouth Africa uyu unogonzera kusagadzikana kuvatyairi uye unogona kuvhiringa matakurirwo ezvinhu mudunhu reSADC. Mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti vatyairi vanofara zvikuru nedanho ratorwa nehurumende panyaya iyi.
Danho ratiri isu sevashandi vemutransport uye seunion tichitarisa zviri kutaurwa nemamembers edu nevatyairi vazhinji, vari kufara nekuti vaona kuti hurumende iri kukoshesa kushanda kwavanoita. Kunyange zvinhu zvedu zvisati zvapera kugadziriswa, asi tiri kuona kuti tawana pekutangira nekuti hurumende yedu yatora nyaya yekuendesa kuhurumende yekusouth Africa.
Chii chachinja apa vaMaguraminga?
Zvinhu izvi zvanga zvisiri kuitika kumashure. atipe mosha kuhurumende tinuona kuti tangatisa taronge kazukushika pakadaro kikuti tinuzia mafambisiru kwa anita nyaya nyaya adzungu fambiswa jisiri mugwara iye zinose boka takuzwa kuti tinofanira kufambisa nyaya takadai 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 ni hurumende saka tikufara kuti hurumende yakwanisa kuziya kuti madrivers kana achishanda vanobatsira kuekonomi ndio zviri kungodiwa nemadrivers madrivers ari kungoti dai tikangoonekwa sevanhu vari kubatsira maekonomi dai tikangoonekwa sevanhu vakakosha mukatarisa nguva yese yecovid madrivers ndio anenge achifamba kunyange zvakaoma kunyange muhondo saka ndio nyaya iri muSouth Africa yekuti tamboshanda makore esa tamboshanda pesa pa economy ya South Africa ichikura hapana chakataurwa nhasi paakutaurwa nekuti economy ya South Africa yakura kukunda makuma economy mazhinji asingazvioneke kuti payakura economy ya South Africa pane madrivers anga achishanda akabva kuZimbabwe uye akatrenwa nehurumende yemuZimbabwe kuti vagova madriver
chii chamunoda kuti tizive pamusoro penyaya yemarezenis
madrivers license atinoshandisa ndeyeZimbabwe tikanoshanda kuSouth Africa tinenge tichisumudza flag yeZimbabwe saka tinotenda nekufara zvikuru kuti zvinhu izvozvo zvakwanisa kubuda pachena kuti Zimbabwean government iri kuziva kukosha kwakaita vachairi nebasa ravanoita kunyange tiine zvine zvichemo zvisati zvagadziriswa asi tikuona kuti pane kudyidzana kwakanaka kuripo kuburikidza maboka kuburikidza union yedu nehurumende kwokuti zvinhu zvibude mune zvakanaka isu hatishandise nzira dzisiri pamutemo kugadzirisa zvinhu zvedu
saka vamaguraminga imimi nesangano renyu mungada kuti kuhurumende
toda kutenda Ministry of Transport toda kutenda Foreign Affairs Ministry toda kutenda zvakare even nehurumende South Africa neembasi yedu yekusouth Africa yeZimbabwe nekubatsira kwavanoita nguva zhinji kunyange tikaita maproblems zvinhu zvanga zvichinetsa kubvira kare madrivers achipisirwa mumotikari marori achipiswa saka zvinhu zvabvira kudhara kuchiita mhirizhonga asi tanga tichingoonawo zvakare tichibatsirwa neembasi yedu saka tinoda kutenda zvikuru dai zvikaramba zvakadaro kusvikira tasvika patinoda kuti tisvike tine chivimbo chekuti zvazvatanga zvakadai tinotarisira kuti zvinobuda mune zvakanaka saka madrivers ari kufara zvikuru nekunzwa kutaura kwaita hurumende kubvira kuMinistry of Transport kuti zvishomo zvedu zvemuSouth Africa zvaakuonekwawo nekuti tanga tashaya kuti tomhanyira kuti
avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7 Sangano revarairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harina kukatyamadzwa nemashoko ehurumende ekuti riri kuronga kuibvisa pachigaro richifananidza mashoko aya nababa vanenge vatadza kuriritira mhuri yavo vanozotanga kupomera vana ava mhosva dzisina basa izvi zvinotevera mashoko abuditswa nebepanhau rehurumende reHerald pamwe nenhepfenyuro yeZBC ekuti ATUS iri pakati pemamwe masangano akazvimirira pamwe neanomirira vashandi muZimbabwe ari kushanda nemamwe masangano kuBritain achitsigirwa nehurumende yeko nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakadomwawo kunzi riri kushanda mukuda kubviswa kwehurumende mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti chiri kungodiwa nevarairidzi mihoro yavaitambira kusvika muna gumi guru 2018 Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Masaraure
baba vatadza kureretera mhuri vanotanga kudomadoma zvakasiyana-siyana vovapomera mhosva dzisina basa tisingatoda masalari edu mari yedollars apri october 2018 tatinoda emari yeinvestition ndiyo hurumende inoziziva izvi zvipropaganda zvavanoda kushandisa tinoziva zvinovakoterwa nekushungurudza vanhu kuda kuvambunyikidza kuti vanyarare tisingazviona zvese tasikavapatendi yekuti hatichanyararidzi hatichavhundutsirwi vanhu vatambura matumbu edu ane nzara ndivo zvavanoti tinoda kubvisa hurumende hatitodi kutumwa kubvisa hurumende kana tinoda kuibvisa nekuti hurumende yedu atina anotituma ndokuna mutongo wavo dzavasiroda hurumende inotibhadhara masalari ndoda hurumende inochengetedza education yezimbabwe ende atina anotirambidza kumbiro remutemo rinotitendera tinokumbira vamire mweya wekuti kana tichaura nyaya dzekuti ido henyika vanomharira kuda kutinongedzera mimwe vachida kutinyaradza nekuti hatichanyarari tinoziva kodzero dzedu zimbabwe haisi yekunhu mumwe chete ndeyedu tese ngavagadzire nhuna dzedu nekukurumidza vamire zvekubvunzira vanhu
tichitarisawo panyaya yekunyorwa kwebvunzo mamira papi sesangano
isu hatina kumborega nyaya yedu ichiri imwe chete hatisi kuinvigiletesa ende tiri kufara kuti marizauti ari kuonekwa ndosaka hurumende yakuita bata wabata ichitsvaga kuti yotaura zvipi yotinyaradza sei isu tiri kungoti sezvinongoitwa nevanhu vanoseta mazamanishoni vanopiwa mari dzavo vanopiwa mari dzavo dzebasa ravanenge vaita vanomaka vanopiwa mari dzavo vamwe maparesendazi ese anobhadharawo kana asida kuitwa basa tikungoti ngaingoita zvimwe chete izvozvo ibhadhare maticha ese ari kuraimibhisinetera hapana chakaoma
koimi nhengo dzenyu dzichiri pakuramwa mabasa here
nhengo dzedu isusu hadzisi kushanda dzagara hadzisi kushanda dzakapedza 12 days tikati timbodzokerai munonyora musazogadzirise 14 days musingashandi vari kunonyora nhasi kuti vari pabasa vasingashandi vachanyora mangwana asi vanenge vakangogarapo tichataura weforward after vambonogaini mazuva mairi matatu totaura weforward patiri kuti tikabhadharwa invigilation allowance tinenge tichidzokera kubasa kwete kunodzidzisa asi kune invigilata tisingoti munhu anenge wemaricho atibhadhara toita richo rake asi kudzidzisa hatisi kuzodzidzisa kusvika nyaya muhuredi yagadzira
mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 399 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevanomwe 4,707 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 134,625 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana mashanu ane makumi mana nevapfumbamwe 3,794,549 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,816,543 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
mangwanani pa studio 7 aiwa ini handina zvakawanda zvokuda kutaura ndangoti ei vanhu tingwarire tichenjedzane tarirai muone zvaakuita munangagwa uya waakuwanza mapato uri kubvisa mari dzakawanda uchipa mapato akasiyana-siyana achimutsa mapato manyowani akawanda saka tofanira kuzvingwarira izvozvo tarisai muone avo ana Peter and Love waakungouya vachingotiwo taane bato rangu nevamwe vakangosiyana-siyana vari kungomutsa mapato saka tichenjere ipapo panofanira kungwarira ipapo tirege kuyevenurwa nezvimwe zvinhu zvisina nebasa tagara tine bato redu kare MDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa saka tinofanira kungwarira ipapo mapato awanda ari kungojarwa tichenjere tinozorasiswa panguva yekupedzesera aiwa ndinoti pamberi nekutsigira MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa tatenda
magadi magadi senyu pa studio 7 apo inini ndine maichi tiga ndilipopa Cape Town hapo inini ndirungo kutaura ne chimwe chimwe chete ne uyo mutambi webhora ari akaya mutsapati yake inini zvinonyanyo ndikashamadza chinhu chimwe chete chekuti akazodzidza kupiko politics munhu webhora seiko vachida kungovhiringidza politics muZimbabwe vachida kuvharidzira vanhu vakafunda politics vana chamisa aiwaka isusu atitombomuda kana ari kutowesta zvake time yake nguva yake ndo yaari kutowesta ari kutowesta nguva kana munhu wana anomuda maZimbabweans aakuziwa asi kuti vanoshaya nguva yekuti vataure vanoshaya mukana wekuti vataure nekuti vakada kutaura iyo pati iri kutonga iyoyi vana mugwadi vana munangagwa wese vanenge vachida kungorova vanhu asi vanhu chokwadi chaicho vanochiziva ende uye ivo vanotoziva kuti vanhu havachadi ndosaka vachirambidza vanhu kudemonstrata kutaura zvido zvavo hapana anombodai asatambise zvake nguva yake kutambisa nguva ndokwaanoda kutoita
mamukasi pastudio 7 apo tinofara nechirongwa chamunotipa nenhau dzamunotipa ndiri kunyanya kufara vanhu vanoramba vakatsigira bato redu raNelson Chamisa ngaambopinda hake mukomana vazvikoniwa 4 years dzose dzakapera hapana zvakaitwa kungoti mukomana ngaapinde hake tikuya kunomuvhotera ngaaramba aripo ngaaramba akashinga awana Patrick Dinamasa vada kuvharidzira musangano wavo
madziona here mhondi dzezanidzi dzakarova mukomana nezuro masikati machena vakuda kutomukanda mumota kuti vaende vanomutocha ndokubva vazounganirwa nevandubva azvisvetukira hake kutisa ipapa vaakutoramba kuti handi asati tanzwa nyaya dzakadaro asi dai anga ari wezano ingadai akatonzi fane vakomana vakabata munhu wezano vakarova zvino kana ari wemdc kana ari munhuwo zvake vakairasa nezuro zvakaitika masikati machenano achiona ezvino ari kunzi akabviswa mazino ndofunga nemusana chivo wakaroverwa padashboard wakatotyoka zvese izvozvo zvavazvione izvozvo izvo vachingokurudzira nasina nebasa resi vatotsangarisa taenda kumaelections vanhu vayo
mamuka sei pastudio 7 apo vana wange vana bresi ini ndiri muyouth wezanupf akakwana kuno kwamola ndiri kukudzira mayouth ese eidha ndiye zanupf eidha ndiye mdc alive handii tinovhotera Nelson Chamisa Dr. Nero nokuti tatambudzika madhara anotinyepera achida kuguta oga vanouya votishandisa votiendai munorova vanhu votihoresa maheu iwo achitora mari dzakawanda aiwa mwakipepokei mayuti kana tida kushanda mafomu 4 mafomu 3 kana tida kushanda munhu wose handi tinovhotera Dr. Nero ikaishanduke madhara zororai ipai vamwe mukana tarirai vana Simon Kamono vafira vachingodya mari isinodya mari rini mayuti ose ezano shandukai mwoyo ngwarai handi yepana Chamisa ikaenderere mberi kutongosapota musangano unonyepa kwete ndini hangu pamola ndinotenda
mangwanani mangwanani kustudio 7 vanemukoma Jonga naBlessing Zulu nese vari kustudio 7 isiyo tiri chizvarwa chemuZimbabwe tatambudzwa nemusangano wemazano munangagwa wezanupf vana mugwadi vanoswera vachitaura zvisina maturo handifungiri kuti kana matare emusha ina anodaidzwa murume uyu hago unogara nevamwe wedzinza rake ndinodaira vanoti fanira kutochema naye uyu dai zvaanouya tiitirawo masiriasi nezvairi kuita vanofungidzira zvese zvari kuita kumbunyikidza vanhu zvavakaita munarambura wayo kuti vanhu vanoto vachikanda munhu mumotikari yavo masikati machena mangwana ofuma vachizviramba vanofungidza kuti vanhu vezimbabwe takapusa ndapota zvangu tatitikuzivisire kuti mwari ndo munhu wese ndini asinani chikonazi pazimbabwe panapa
asikara sei ndasira sestudio 7 amaena kuti aisikumbirawo ndini mune mukana wachenyenye ikoko kuti mudambe muchitibvunzirawa vanenge vezano ava kuti izvo vachiona vhidhiyo iyo aya mugwadawo vanoramba vachitikudii bhoza pavati havasati vazvinzwa saka tofunga kuti pamwe pa2 days vanenge vazvinzwa kavozonzwawo mhinduro yavo kuti vanotikudii vatibvunzirawo nawo achinyamasa ndovanomwe vanombotaura kuti tiri stage manager saka takumboona kuti tipapa vachapindira wekuti kudii pane humbowo vhidhiyo saka daira kukumbira kumuti kuramba muchibvunzirawo Jinga watu chipan sabu apa pun tak cincin lepas mana pun jual cincin.
Izo zangu ziri fungwa zivamwe vachereri zisine ine Studio 7. Isu achina kwataka rere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number jinoti 001-202-465-0318. Muchitu uzazwa mundo funga pane ziri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jane Psaki vanoti South Africa yakaramba rubatsiro rwemishonga yenhomba yeCovid-19 yavakanga ichida kupiwa neAmerica, vachiti America yakamirira kubatsira South Africa pose painenge ichida rubatsiro. Izvi zvinobuda panguva imwe nemashoko aziviswa nehurumende yeNetherlands anoti bazi rayo rezveutano reNational Institute for Public Health rakawana muNetherlands utachiwana hweOmicron mazuva matatu South Africa isati yazivisa nezvemhando iyi. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoshora nhano yakatorwa nenyika zhinji kusanganisira America yekurambidza vafambi kana ndege dzekuSouth Africa nenyika dzakaitenderedza kupinda muAmerica. Vachiti South Africa inofanirwa kurumbidzwa kuti yakakurumidza kuzivisa pasi pose pamusoro pechirwere ichi. Tabata nyanzvi imwe nezveutano Dr. Simbiso Ranga zvekare tikavabvunza kuti sachiremba vanowirirana here nezvekuvhara kwemabhodha nekurambidza kufamba kwevanhu kwakaziviswa neAmerica nedzimwe nyika.
Sandinga taura Mr. Wande, I know kuti Omicron yakonzeresa yatingati iyo panic pasi rese. Asi sezvamanzwa kana sezvamakanzwa Biden vachitaura kuti this is a variant iri of concern, not kuti inofanira kukonzera panic. Kana tiri kutarisa zvataurwa navaRamaphosa, I think chavari kutaura ivo ndechekuti ngatisangoita knee-jerk reaction kuti hapaita a new variant, saka it means we do ABCD like kuma travel bans.
Kurambidza vanhu kufamba kana kuti matravel bans aya anobatsirawo here panyaya yechirwere ichi, Dr. Ranga?
Matravel bans haasi sustainable long term, but for the short term anobatsirawo in terms of kuti okay problem kana kuti epicenter ye variant iri papi, and right now my assumptions ndeye kuti epicenter ye Omicron ari Southern Africa. And that's what's making these other countries say that this stop a travel between us and the epicenter. And this has happened not just in Omicron. It has happened in Delta, you know, Zira Tangira, India. Because later, my problems, my one, Gagunana, Europe, Britain, lying with my same measures. I see, but you know, Bumirana and our Ramaphosa and everybody, my travel bans cannot be a long term solution.
Saka, Dr. Ranga. Chimwe chingaitwa mukobatwa kwenyaya ichi?
I think tunofana kufunga more creatively. Like zvatagara tiri kuita kuti vanhu vese ngavabayiwe nhomba nekukurumidza pasi rese. Chechipiri, kana vaya vanenge vari kutravela between ma, you know, any international travel, ngavatestwe for COVID vasati vakwira dzindege. And kuti ma measures aya atagara achikurudzira ngaaitwe everywhere including mudzindege. So ipapo ndinobvumirana nawo. I don't think this is kind of victimizing Southern Africa, because as you know vana Israel vatoti ivo hatisi kubvumidza vanhu pasi rese kupinda muIsrael. Saka I don't think it's just targeted towards Southern Africa. That's how it appears right now. But I think it's just a matter of which no epicenter identify was so far.
Vange vari nyanzvi munezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inoti vose vanopinda munyika vachavhenekwa vagozvibhadharira mari yekuvhenekwa kwavo neyekugara muquarantine. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukuedza kugadzirisa zvinonetsa pakati paro neSouth Africa. Netherlands inoti yakawana utachiwana hweOmicron munyika iyi mazuva South Africa isati yahubata. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.